vachara pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu vanga vari pamhemberero idzi vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuziva matambudziko ari kutarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemafuta edzimotokari kushayikwa kwemari mabhanga pamwe nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro vamunangagwa vati hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa matambudziko ese aya vakakurudzira kuti munyika murambe muine runyararo uye veruzhinji vasaite zvemhirizhonga
The experience of war makes people value peace all the more. As such, the defense of the peace and stability we enjoy today is paramount.
Nyaya yekuti takarwa hondo yerusununguko ndoinopa kuti tikoshese runyararo munyika. Magamba amunoona arere pano apa nemamwe arere kunzvimbo dzatisingazive vakarwira nyika nekudaro tinofanira kuvaremekedza. Munyika tinofanira kukoshesa kubatana, kuchengetedza runyararo uye tisingaite nyaya dzekusarurana nerudzi.
Mashoko avamunangagwa aya anouya apo MDC ichiti icharatidzira nechishanu svondo rino ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika uye nekubirirwa kwainoti kwakaita sarudzo dzegore rapera kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission ichiti vamunangagwa ndevakakunda musarudzo idzi izvo zvakatsinhirwa nedare reconstitutional court murongi wemabasa muMDC vaamos chibaya vanoti vari kuratidzira nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa muhondo yechimurenga uye vari murongi wemisangano muzanupf vavictor matemadanda vaudza vatori venhau paheroes acre pakare kuti havasi kuzosiya MDC ichipinda mumigwagwa nechishanu vachiti MDC inozivikanwa nekuita zvemhirizhonga vamatemadanda vashorawo MDC nekusauya kumhemberero dzezuva remagamba vachiti MDC haikoshese magamba uye vati bato iri rinongoda zvemhirizhonga chete
havaoni kukosha kwacho nemhaka yekuti ajenda yavo inenge yakasiyana neajenda yakapirwa nei takavadaidza vese tikanyatsotaura kuti harisi zuva rebati izuva rekusununguka kwenyika vanhu vese kunyanya vari kutotaura mupalamendi vachiti vanoda rekognisheni yemagamba saka rekognisheni yemagamba haitangiri kupalamendi inototangira kubva kwavakafira kumakuva nechese chine chekuita nemagamba chinoda kuti chikosheswe kana takosheswa tozva kuti haakufamba pamwe chete sevanhu vari kukotesa upenyu hwemagamba hwakaseukira kusununguka kwenyika inoi
zvataurwa navamatemadanda zvatsinhirwa navalouis matutu veboka revechidiki muzanupf reyouth league avo vati vachatora matanho akasimba kudzivirira mhirizhonga pamwe nemasimba eutungamiriri hwebato ravo
vanhu MDC vajaira kana vakangoita zvavaita zvinongoitika zvoita zvakadaro but tisiri kuti aiwazvo takaona zvavakamboita nguva yekuura izvi zvekuruta mashopu kuba zvinhu zvevanhu kuputa zvunhu saka hatichagoni kuvarega vachita zvinokuti hatinei nekuti polisi yati kuti vositati mapurisa izvoita zvegavhumendi nesecurity sector isine basa nekumekashowa kuti pawa ratinaro kuzanupefu raprojekti kana vachida kuita zveviolence kawo ngatitanganei kweyo tozoona kuti zvakakosha zvinofanira kuita nezvipi kana tikaona kuti mapurisa vanonoka kugadzira nyaya dzacho isu tinogadzira semasizibe tine right iyoyo yekuprotekta zvatakabata nekuti hatizivi zvatingarekedza zvatakabata tanobata chii
asi mutauriri weMDC vadaniel molokele vaudza studio 7 kuti zvataurwa navamatemadanda navamatutu hazvina musoro vachiti sebato vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuratidzira
isusu sesangano reMDC tiri kutitevedzera zviri pamumbero ramutemo renyika section 59 anotsanangura kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero rokuita demonstrate nokuita mapetitions peacefully ndo zvatichaita musi wechishanu tiri kuenda mberi nemagadziriro nekugadzirira mavachiachaita kuharare musi wechishanu zvataura nevamwe hazvinanyanesi isusu vane kodzero vanhu vezanupf maovetrans kuti vaite yavo mach vaite yavo demonstration under section 59 saka tiri toshamisika kuti wai vachitotora nguva vachitevedzera temo wedu machi yedu. Kawa ite zwawo nesko teita zwedu. Tese chineko zero rukuita machi. And petition principle under the constitution ya Zimbabwe. Saka tuta kutiba zoti tukenda amberi senta zira. Havana simba kukuti temori machi yedu saenda amberi.
Zvichakadai vamunangagwa vati hurumende yavo inokoshesa kodzero dzevanhu asi kodzero idzi hadzifanira kukanganisa kodzero dzevamwe vatiwo vari kufara zvikuru nebasa riri kuitwa nekomishoni inorwisa uori yezimbabwe anti-corruption commission vachiti hurumende yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwakatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende vamunangagwa vati kubatana munyika zvakakosha zvikuru vachiti ndizvo zvakarwirwa nevatarwa muhondo yechimurenga vatiwo hurumende haisi kudzokera shure panyaya yeminda vachiti zvave kudikanwa ndechekuona kuti magetsi awaniswa kuvarimi nguva nenguva kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka vamunangagwa vapawo remekedzo rukuru rweushamwari kana kuti zimbabwe international friendship gold award kumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli vachiti vakamirira neZimbabwe musarudzo wepadambudziko recyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. I'm going to go to the hospital.